Mugwaro raburitsa kuvatore venhau nhasi vamuhadhi varamba mashoko ari kuburitswa nemapepa nhau ekuti vakadanana nemadzimai aya anosanganisira mumwe anoshanda muhofisi mavo. Mashoko avo vamuhadhi vati mashoko aya ari kuburitswa nevanhu vane chinangwa chekusvibisa zita ravo, avo vavati vakapinda mufoni yavo zvisiri pamutemo pamwe nekutevedzera izwi ravo. Gweta uye vaishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati mashoko aburitswa navamuhadhi haatauri zviri pachena kuti havasivo here vari kubuda mumasaisai vachinenedzerwa mhosva iyi. Vamavhinga vati vamuhadhi vanofanira kuongororwa nekukasika vachiti zvavakaita zvinosvibisa zita renyika.
Asi chakakosha ndechekuti hurumende yavamunangagwa ikurumidze kumbomisa parutivi vamuhadhi kuti vambomira basa vachipa nguva kuti pagadzwe sangano kana makurukota anoferefeta nekuongorora nyaya iyoyo kuti chii chakaitika. Ichokwadi here, pane nyaya ipo here? Zita renyika harina kusvibiswa here neunhu hwakashata hunogona kunge hwakaitika?
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavhelas Kumalo vatsinhirawo zvatarwa navamavhinga vachiti vamuhadhi vari kuedza kuvanda nemunwe.
Tinotarisira kuti dai varatidzawo kugona kutungamirira zvakarewo kugona kuzvininipisa kana munhu uchinge watadza vabvuma kuti zvedi ndinokumbira ruregerero ndakatadza kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavaita pachigaro vakavatadzira nekuti zvavaitarisirwa nevanhu nematarisirwo avaiitwa semunhu anokodzera kunge ari pachigaro vatyora chivimbo ichocho. Zvakare unenge wachifanirwa kukumbira ruregerero kumacitizens enyika yeZimbabwe kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Mukuru wekereke Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vamuhadhi hadzikodzere pamunhu akaita saivo anoshanda nesangano rinoona nezvekupodzwa kwemaronda reNational Peace and Reconciliation Commission.
Muhofisi yavamuhadhi ndo muhofisi inohausa National Peace and Reconciliation Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda nekugadzikana kwevanhu zvakanaka. Zvinonyadzisa kuti Vice President vanova ndivo mukuru wacho anoripotwa to weMPRC anofanira kunge achigadzirisa nekupodzwa kwemaronda ari kukonzeresa kuburwa kana kuti kukrietwa kumwe maronda mumarriage. Izvo zvoti kunzwa kuti pane ivava vanogona kunge vakatorambana maronda atotangaya, asi vari kuclaima ivo kuti vanotungamirira NPRC. Isu sevemakereka tinokurudzira kuti ngabve pachigaro ichocho nokuti haana kodzero, haana zvamuchose akufanira kunge achiita basa raari kuita iroro.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvinonyadzisa kuti munhu akaita savamuhadhi anowanikwa achityora kodzero dzemadzimai vakati vamuhadhi vanofanira kusiya basa.
Vakuita zvimwe zvisizvo pamusoro pevanhu nenyaya yekuti vanenge vane masimba akapfuura evanhu ivavo. Zvinhu zvinotsoropodzeka zvikuru, zvinhu zvisingafadzi, zvinhu zvokuti nyika kana yakatarisa ndokunga makaunzwa esoseseni vedu vafadzai mahere vachitaura kuti tinoda kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vasiri kuremekedza kodzero dzevanhu vari pazvigaro zvavari, vasiye mabasa ivavo avo avanavo. Zvigaro izvozvovo zvisiya nekuti zvigaro zvinopihwa mari nevanhu kusanganisira madzimai acho vanenge vachitobvisawo taxi yavo vanenge vachicontributa kuNational Peace. National Peace ndo inozovabhadhara mari dzekuti vakwanise kufona kwekufona kwavanoita, dzibhadhare maofisi avanoshandisa, dzibhadhare masalari dzavo, munda dzavanofamba nadzo fuel, zvakawanda zvinenge zvichishandiswa. Mari dzava taxpayers dzacho idzodzo ndodzinenge dzava kuzoshandiswa futi kuadvisa mataxpayers.
Mamwe masangano emadzimai akaita seWomen's Coalition of Zimbabwe akatonyorera komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemadzimai nevanhurume varume ye gender commission kuti iferesete nyaya dziri kupomerwa muhadhi kuti zvavakaita hakusi kutyora kodzero dzemadzimai here vashandisa chinzvimbo chavo muhurumende mamwewo masangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum neWomen and Law in Southern Africa aburitsawo mashoko achitsoropodza vamuhadhi akakurudzira zvavanonzi vakaita kuti zviongororwe bepanhau repaindanet reZim Live ndiro riri kunyanya kuburitsa mavhidhiyo nenyaya dzinonzi dziri kuitwa navamuhadhi nemadzimai avanonzi vanodanana nawo kusanganisira madzimai echidiki akaroorwa asi vamuhadhi vati zvose izvi manyepo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.